international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 22, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pari zvinezvi, muzvipatara zvedu amuna kumira zvakanaka. Vashandi vehurumende vehutano vachiri vachakarama mabasa.
Zvinhu zvinonzi zvaita manyama amire nerongo muzvipatara nekuda kwekurama mabasa kwavana chiremba navana mukoti. Apo chirwere checoronavirus chiri kuramba chichikura munyika.
Matudolazi asira manyuwa na ye tatu arambiro kwenye ndato sira hapa kwa mwame utano kuna unu ya shani sa kada kuenda kuna kuma shop soup pati maketi ya mwisha ima ndavu arambo matudolazi karuti anu shanda kubank
lamwe vanu munyika wende ramberi ni kuramba mari zema bondi north
kuti isusu kana urumende hiyo inovatsigira kana varisa mari dzehurumende iripo hurumende hiyo ngaivayambire nekuti munoma China haangazogari achiita izvozvo.
Chimwe chizvarwa chekuChina chopfuura vashandi vacho kugweru zvokonzera mutauro munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pamazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 489, vafa vari vatanhatu kana kuti 6. Vanhu vapora vave makumi matanhatu nevana kana kuti 64. Vanhu vavhenekwa utachiwana uhu vadarika zviuru makumi matanhatu nezviviri kana kuti 62,000. Asi zvinhu muzvipatara zvinonzi hazvina kumira zvakanaka sezvo vamwe vana chiremba navana mukoti vachiri kuramwa mabasa. Vana mukoti ava navana chiremba vari kuramwa mabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa. Asi vachitaura nebepa naure Herald mutevedzeri wemunyori mukuru wedare remakurukota vaGeorge Charamba, vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazvipira kuona kuti vashandi vehurumende vatambiriswa mari iri nani. Vacharamba vanoti mari yakawedzerwa nehurumende vhiki rapera kuvashandi haimisi nyaya yenhaurirano yekuwedzerwa mari kwevashandi. Asi vari kuramwa mabasa vanoti havasi kuona kuzvipira kwehurumende panyaya iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kana vakafano bata chigaro chemunyori mukuru mubazi ravo Dr. Gibson Mushanga sezvo vasina kupindura mubvunzo yatavatumira paWhatsApp. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mukuru musangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Pari zvinezvi, muzvipatara zvedu amuna kumira zvakanaka. Vashandi vehurumende vehutano vachiri vachakarama mabasa kubudikidza negwaro ravakanyora vakasaina musi weThursday last week vachidimanda mari muhoro wemaUS dollar.
Pane musangano wamakwanisa here kuti muite nehurumende nezvenyaya?
Kusvika pari nhasi hapana musangano watovadedzerwa nehurumende kugozotaura zvichemo izvi zvevashandi pamwe chete nevanovamiririra. Tiri kukurudzira hurumende kuti kudai ya ita nekuchimbikidza kudaidzira musangano uyu kuti itaure nevanomirira vashandi kuitira kuti nyaya idzi dzigadziriswe vanhu vakwanise kupiwa mari dzinokwanisa kuvararamisa vachienda kumabasa vagonora pavanhu nekuti pari zvino muzvipatara medu varwere vanoda kubatsirwa navana mukoti vari kutambura vachishaya anovabatsira.
Asika iyo hurumende inoti iri kutoshamisika kuti imi muri kuura mwamabasa nekuti makangozviita zviri zvechimbi chimbi.
Hapana kushamisika kuri kutaurwa apa nekuti mari dzakatambirwa nevanhu ma2500 ma3500 imari dzekuti hadzikwanisi kutora mushandi kusvika kupera kwemwedzi endi zvinhu zviri pachena kuti mari dzadzikwani endi kubva patakatambira mwedzi wakapera muna Mei kusvika mwedzi uno muna Juni zvinhu zvakwira zvokuti muzvitoro zvokuti makurira zvakaita iwayo hakuna asiri kuzviona angatoshamisika munhu anonga asiri muno muZimbabwe kana ari munhu ari muZimbabwe munhu anozviziva kuti zvinhu zvakakwira zvakanyanya zvokuti hazvisaita pasina tarisiro yekuti mushanda angatambira mari iri pasi paya akatambira muna Mei oitambira muna Juni izvo zvinhu zvakwira zvokuti dhu. Saka nyaya iyoyo haifaniri kumbuka chama dzakana munhu inyaya yekuti inotoda kuti hurumende iuye tigare pasi titaurirane vaise mari yekuti vashandi vakwanise kurarama vakwanise kuuya kumabasa vagoshanda.
Asika vamwe vari kuti imi savana mukoti makatora mhiko yekubatsira varwere nekudaro kuda kuramwa mabasa kunogona kukanganisa zvikuru utano hwevanhu vakawanda munyika umu.
Vana mukoti vanhu vanofanika kushanda vakaguta vanofanga kushanda vasina stress vanofanga kushanda psychologically mentally vari stable so that vanokwanisa kubatsira varwere nekuti varwere vanhu vanoda kubatsirwa nemunhu akasununguka ari kufara asina stress kuitira kuti pasaita mamistakes akawanda nekuti tinodhila neupenyu hwevanhu.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana matatu nezvitanhatu kana kuti 306,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica uye vashaya vadarika zviuru zvisere nezana rine gumi nevashanu kana kuti 8,115. Vapora vanodarika zviuru zana nemakumi mana nezvitanhatu kana kuti 146,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni masere nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 8.9 million. Johns Hopkins University yekuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vave kusvika zviuru zana nemakumi maviri kana kuti 120,000. Vabatwa nechirwere ichi vadarikawo mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi matanhatu nezvisere kana kuti 468,000 vapora vachidarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mana kana kuti 4.4 million. Munyori anoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi uye kugara kwakanaka musangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ mudunhu remasvingo amaishela Chirisamhuru vasungwa nemapurisa nhasi kumasvingo kwakare mushure mekuratidzira kwaitwa nevarayiridzi mudunhu iri vachida kuti hurumende ivape mihoro yavo nemari yekuAmerica. Gweta riri kumirira amai Chirisamhuru vaMartin Mureri vekambani yemagweta yeMatutu and Mureri vanoti amai Chirisamhuru vari kupomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga uye vanga vakachakachengetedzwa pakamba yemapurisa yeChikato paine tarisiro yekuti vachazoendeswa kudivi rematikitivha reLaw and Order. Varayiridzi vanodarika zana nemakumi mashanu varatidzira pamahofisi edzidzo mumasvingo vachiti vanoda kuti hurumende ivape mihoro yavo nemari yekuAmerica inoita madhora mazana mashanu nemakumi maviri pamwedzi. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Hurumende yakawedzera vashandi vayo mari dzemihoro svondo rapera Asi mari iyi iri kurambwa nemasangano ose anomirira vashandi achiti havana kutanga vagarwa nawo pasi. Asi gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vakaudza Studio 7 kuti hurumende yagara iri kuronga kusangana nevashandi vayo kuti vazive nyaya dzemihoro mwedzi uno. Munyori wesangano reATUS vaRobson Chere vanoti pari zvino nhengo dzavo chete ndidzo dzaratidzira. Asi vane tarisiro yekubatana nemamwe masangano evashandi mune ramangwana. Vachere vanoti vacharatidzira nyika yose kusvika hurumende yavabhadhara mihoro yavo nemadhora ekuAmerica aivanoti anokwanisa kutenga. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nasi isu sesangano rinomirira varedzo kumaruwa tavanongotichapinda mumigwagwa tichiprotesta kuratidzira nenyuto yemari yatiri kutambira. Muhoro watiri kutambira unowa muhoro usina zvauri kushanda. Tiri kutambiswa mari yatinongoti yakangofanana nemutero wembwa isina kana chekuti ingashande chii. Saka mukuratidzira ikoko kwaitawo kuti dzimwe nhengo dzedu dzowanikwe dzichasungwa. Kutaura kuno tina provincial secretary weMasvingo province vanova agenda secretary vari vatori mukati memaoko emapurisa kutaura kwatiri kuita izvozvi. Gweta riripo riri mubishi kuumira kuti vaone kuti vachabudiswa here. Asi vari kuchajwa nepublic violence ndo chaji yavapiwa pari zvinozvi.
Chii chaita kuti mupinde mumigwagwa? Vachere tichiona kuti hurumende ichangobva kuwedzera vashandi vayo mari dzemihoro.
Chaita kuti tiratidzire inyaya yemihoro yatiri kutambira mishoma nini isina zvainoshanda mari isingabatiki mhuri dziri kufa nenzara isu vashandi tichitadza kana kuwana chokudya nekuda kwekuti mihoro yatiri kutambira mishoma. Izvo zvekuti takawedzerwa mari, mari yatakawedzerwa isu hatina kuitambira nekuti hapana nhaurirano dzanga dziripo panyaya yemari iyi. Uye zvekare isu hatina kumbobvira takumbira kuwedzerwa mari asi takangoti isusu zvinhu zvese zvaakutengeswa mumaUnited States dollars. Saka hurumende ngaitipe mari yedu iri mumaUnited States dollars sekuwirirana kwatanga takaita. Iwo vakawandika vachatyora chibvumirano ichocho. Saka isu kuratidzira kwatiri kuita hakuri pamutemo uye ticharamba tichienderera mberi.
Mune mamwe masangano amuri kushandawo nawo here mukuratidzira kwamuri kuita kuvachere?
Kuratidzira kwatiri kuita isu tiri kuratidzira tichifamba nenhunha dzedu sevashandi. Saka hazvinei kuti munhu anova weorganization ipi kana angori mushandi ari kunyunyuta anenge aripo achikurudzirwa kunge tinge tichiratidzira tiri pamwe chete. Hongu hazvo kuti mamwe masangano haasati aburitsa mastatement ekuti wari kufamba nesere pachirongwa chekuratidzira. Asi isu mukuratidzira kwatiri kuita tine vakawanda vari kutobva kune mamwe maorganization vari kuuya vachiti nyaya dzevashandi dziri kutikanganisawo isu vashandi tiri panguva yakaoma. Saka ngatiratidzire tiri pamwe chete uye tiri kuzvitambira zvikuru kuti mukufamba kwatiri kuita iyi yava nyaya yemaworkers, yava nyaya yevashandi zvisinei kuti uyu ndewekuATUS, uyu ndewekuPTUZ.
Vanga vari munyori wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunhare neStudio 7. Nyaya yanga ichitarisirwa kunzwikwa mudare nhasi yekuti mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Johana Mamombe vanove nhengo yeMDC Alliance nemutevedzeri wasachigaro wesangano revechidiki reYouth Assembly muzvare Cecilia Chimbiri pamwe nemutevedzeri wemurongi wemabasa muzvare Netsai Marova vamiswe pamberi pedare yatadza kufambira mberi. Gweta revatatu ava vaJeremiah Bhamu vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti vachuchisi vehurumende vati vanga vasati vagadzirira kupikisa zvavakatura mudare zvekuti vatatu ava vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vabhamu vati vave kutarisira kuti nyaya iyi ichapinda mudare mangwana. Vatatu ava vanoti vakapambwa vakashungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vasori asi hurumende inoti vari kureva nhema kuti vakapambwa nechinangwa chekuda kusvibisa zita renyika. Hatina kukwanisa kubata muchuchisi mukuru wehurumende vakumbira ehodzi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Ma
makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Kunyange hazvo kurukota zvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati vanhu vatambire mari dzakanyorwa kuti bond notes, vamwe vakawanda munyika vari kuenderera mberi nekudziramba vachiti vanoda dzakanzi dollars. Mari dziri kurambwa ndedze madhora maviri nemadhora mashanu uye dzesirivha. Vanhu vari kuti vanoda itsva dzemadhora gumi nemadhora makumi maviri dzakanyorwa kunzi Zimbabwe dollar. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kurambwa kwemari iyi kwasiya vanhu vakawanda vachitadza kutenga zvinhu muzvitoro zvakawanda nepamisika. Mumwe mugari wemumusha unogara veruzhinji wechikono hono amai Mata Toriro, avo vanotenga nekutengesa zvirimwa vanoti varambirwa kutenga nemabhondi aya vachinzi haachashanda sezvo vavanotengera vachizoashandisa kutenga madhora ekuamerica kwavanohodha.
$2 asiri amanyuwa naye ndatoarambirwa kumakesi ano ndatosiyira apa mwami utanogona unoashandisa kwada kuenda kumashopu but market chano chaimandavo aramba $2 vari kuti anoshanda kubank haashandi kumaketa haashadiwa because iwo vanokwanisa kuashandisa kutenga US because iva ruti zvinhu zvavo vari kuhodha neus so iyo kuti vakwanisa kuzotenga US havasi kukwanisa kutenga US sama $2 akudhara akanzi konda aya haasi kutambira.
Amai Toriro vanoti kurambwa kwemari iyi kuchakonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire sezvo ivo vachatangira kutengesa zvinhu zvavo kubva pamadhora mashanu zvichikwira.
Zvazvakureva zvakureva kuti chinhu chese chakutangira pa$5 hakusisina chinhu che$2 kana ini chinhu zvandahodha handangoisa makapu yangu ndangotangirawo pa$5 kuti ndiavoid $2 handikwanisa kumudza munhu kuti ndisoda $2 asi ndingomudza kuti $5.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti zvinhu zvave kutengeswa nemitengo yakasiyana. Kana munhu achitenga nema$2 mutengo wechinhu unenge uri pamusoro zvichienzaniswa nemunhu ari kutenga nemari itsva yema$10 kana ma$20 sematauriro aamai Sheuta Chipuriro.
Heri kana wakuya nema$2 chakukwira changa chiri 25 chaZeti changa chiri 30 chaZ5 changa chiri 35 chaZ40 nema$2 madhola avanomaona.
Masoja anonzi ari kumbofamba vachimanikidza vanotengesa muzvitoro kuti vatambire mari ikidzi asi izvi zvinonzi hazvisi kushanda. Mumwe mutengesa asina kuda kudomwa nezita anoti vave kutengesa rimwe ziso rakatarisa kuti masoja havasi kuuya here. Hachina kunzwa divi remasoja panyaya iyi sezvo mutauriri wemasoja vaAusius Makotore vanga vasingabatike pambozha nhare yavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaNyasha Muchichwa vanoti zvekumanikidza kuti vanhu vatambire mari hazvishande uye hapana kwazvakamboshanda pasi rose.
Zviro zvino hurumende yakabvumira kuti vanhu vashandise maUS dollars kutenga nekutengesa. Saka unoona kuti tinoona kuti vanhu vakawanda vanotengesa vakuprefera kana kuti vakunyanyodadaviravo kuti vagamuchire maUS dollars kudarika kutambira mari yemuzimbabwe. Rimwe dambudziko raitikawo futi nderekuti musystem medu mane zvakuita semune mari mbiri dzemuzimbabwe iyo yakanzi bond note neiyo yakanzi isina kunzi bond note. Saka iyo yakanzi bond note vanhu vakawanda vamayapa dzaapfungwa dzekutya kuti mangwana inongomuka isisashandi.
Vakuchitwa vanoti hurumende inofanirwa kugadzira mari hombe vachiti manyepo kuti kuve nemari hombe zvinokonzera kukwira mitengo kwezvinhu vachiti pari zvino pane mari diki asi mitengo iri kungoita chamuramba mhuru kukwira.
Inflation kukwira, iri kukwira mazuwa hizi. Nimana tunaniki wawo, achiru kukinzua ripo, but inflation iri kura mbajikwira.
Mashoko kwa tolewe nau, Reserve Bank of Zimbabwe, ya kativano wanofanyirwa kutambira mari yose nekuti iri pamutemo. RBZ ya katio vane mari iki izi wanokwanisa kuenda kunozichinja kumabanga. Kurabwa kwemari iki kunonzi kuri kuitikawo mumaguta akawanda anosanganisira Masvingo, Mutare, Karoi, Kadoma neBulawayo. Vemichova inotakura vanhu vari kurambawo mari yemunyika vachiti vanoda madhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Chimwe chizvarwa chenyika yekuChina chinove mukuru weimwe kambani inoita zvekuchera goridhe chakasungwa mushure mekunzi chakapfuura vashandi vaviri pamaofisi ekambani iyi mugweru nezuro mangwanani. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Gwaro remapurisa riri mumaoko eStudio 7 rinoti chizvarwa chekuChina ichi vaZhang Shuelin avo vane makore makumi mana nerimwe yekuberekwa vakapfuura vaKenneth Tishaona vane makore makumi matatu nemapfumbamwe navaWendy Chikwaira avo vane makore makumi matatu nerimwe. Gwaro iri rinoti pakaitika kusawirirana pakati pavaZhang nevashandi mushure mekunge vati vaizovabhadhara nemari yemunyika ivo vachinzi vakange vambovavimbisa kuvabhadhara nemari yekuAmerica. Mukunetsana uku vatichaona vanonzi vakada kuenda kuna vaZhang vachiratidza hasha uye mumwe mupurisa anochengetedza nzvimbo iyi vaBlessing Manyeruke vakada kuvadzora asi vakakundikana. VaZhang vakazobudisa futi diki yavaive nayo ndokubva vapfuura vatichaona katatu pagumbo rerudyi uye kaviri pagumbo rekuruboshwe. Vanonzi vakazokava vatichaona nebhutsu uye vakaridza zvefuti yavo vakanangisa kuvashandi vaive vakaungana rimwe bara rikakuvadza vachikwaira pachirebvu. Vatichaona vari kurapwa vari pane chimwe chipatara chinoshanda chakazvimirira mugweru asi vachikwaira vakarapwa vakabuda muchipatara. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMidlands, Inspector Joe Ogoko, vabvuma kuti pane nyaya yakadaro yakaitika. Asi vati havangakwanisi kutaura zvakawanda kusanganisira kuti vaZhang vachaenda kudare rini. Vati nekuda kwekuti vaZhang chizvarwa chekune imwe nyika, zvose zvine chekuita nenyaya iyi zvinotaurwa nemuzinda wemapurisa kuHarare. Muzinda weChina muZimbabwe waburitsa mashoko kuvatori venhau uchiti uri kushushikana zvikuru nechiitiko ichi. Muzinda uyu wati unovimba kuti mapurisa achaferefeta nyaya iyi zvizere uye haizi kuzokanganisa kudyidzana kwenyika mbiri idzi. Muzinda uyu wati hapana munhu ari pamusoro pemutemo, asi muzinda uyu wangotaura nezvekupfurwa kwemunhu mumwe chete. Mukuru wezangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU mudunhu reMidlands vakuda kwashe mnengiwa vati kunyange hazvo nyaya iyi ichiri mumaoko emapurisa vanoshora chose kwavati kuisa mutemo mumaoko avo kunoita vakuru vakuru vemakambani ezvizvarwa zvekuChina vakawanda vari munyika. Vati sangano ravo harizopeta maoko richirega vanhu vekuChina ava vachiita madiro ajojina munyika.
Izvozvo hatizozvigamuchiri ende izvozvo tichazvirwisa. Tiri kuti isusu kana hurumende iyo inovatsigira kana vari shamwari dzehurumende iripo, hurumende iyo ngaivayambire nekuti muno maChina haangazogari achiita izvozvo. Isu sezvekuti chimatendera.
Hurumende yebato rezanu PF inoverenga nyika yeChina pakati penyika dzaine ushamwari hwakakura nadzo. Asi pave nenguva yakareba vanhu munyika vachigunun'una nekwavanoti kusabatwa zvakanaka kwevashandi vemuno nevemakambani ekuChina. Ndakamirira Studio 7 mugweru ndini Taurai Shava.
Vamwe vanorarama neHIV AIDS vanoti vari kusangana nedambudziko guru rekushaya mimwe mishonga yavanopiwa kuzvipatara nemakirinika ari pasi pekanzuri yeHarare. Kirimudzamiri anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vari kusangana nematambudziko aya ndiva Sebastian Chinhaire. Avo vanogara kuWarren Park vaChinhaire vanoti vave nemazuva akawanda vasina kunwa mishonga miviri yavanopiwa kuWilkins Hospital zvokuti vava kushira utano hwavo uhwo hwanga wagadzikana zvakanakisa.
Zaka tanga chitizi chika enda kuno kolaita mishonga ya donzi izo. Nukwanisa kuwa na mishonga ya 1 week chet. Neguti yanga jishota nguwa yoyo abakava ndwe ine. Ata zyanga ichwanika. Kuzoti last test lipataka enda kwa kare kwa kwa zidondo kolaita futapuwa 1 week supply. Tupataka udoonza mishonga hapasina za chose. Ata nasio kuna kupa. Abakava ilipo bata ata nasa kusisina. Saka mutu enda mundo tenga.
Pachi naire vanoti. Waka uzwa kuti vaende kuno tenga mishonga uyu kuma chemist. Asi vakataza kuutenga nokuti mari yacho yaidiwa ndeye kuAmerica iyo vakange vasina sezvo vasisashande.
Hapana kuonuona atazi yacho 1 week supply less than $25 and kwanisa mbo kwanisa kuwana mari yaka fana ayo $25 ya mani. Saka tabutoshka kuti kushuota kurugita nishunga iyo ye isha dizorela kumashuti. Icha ita zakare kuti kwanisa kuzutaza kumona PCY. So dizorela the worst struggle ye HIV and AIDS fight kumashuti.
Vachi naire vanoti vanuvese varipa mishonga ye atazo ne abakavia. Vari kutaza kuwana mishonga iyo. Chokuti havacha ziwa kutivoita se.
Takuto shika utakuti zuki wa mashure saka. Dozi nina zanyanya kune ita iso. Takatotu wande. Chokuto tila vese mnuwese alikutora combination ya ndio tora ya nini awana kutumbo awani. Chokuti chete sinu vamu zilo zaka siyana siyana chete sinu. Chokuti pana hapa. Ya wangu zigaramu wale nipaki pano wangu sinda ya kwasa kutawrira.
Bachi naere wanu utivanu waka piwa namba zukuti vapote wachifona wachivunza kana mishonga yavo yaveko.
Vapane nini mangwana chacha yu kana uti mande. Mukayenda pakari pa OI. Ambo chaza kuna wanu sufu wa kuzorgo ufutu wa kuyepa kwa chongo kuzi mishonga hapana. Kuzi takato puwa ma numbers ye kuti tifone, tipote tifone tifunza kuti mishonga ya watu yere. Awasu tombo ziwa kana iwe kuti mishonga isha wanu karini iwe. Sanga lusu ya chagu chika yezu yezu kuti paruz wanika. Sinenge tishimwe, sinenge taapa. Ina andina, sanga dane 3 days ma zine one combination ya ndrugu mga yoyo. Inge start HP ya yoyo andina.
Kunyange hazo, haine mishonga wakaparu wa gorera kapura. Ununzi doluto gravia. Vati na ere wanu tihazo. Sinyore kungonwa mishonga wese wese nokuti panofanirwa kutangwa paongororwa zvakadzama munhu asatapiwa mumwe mishonga.
Saka iwo tinotonzwa kuti wakanaka chaizvo isu watanchimwa isu sungwa chaimwe yanga ine maafter effects akawanda but zviri kunzi iwo mishonga wamuri kutaura iwoyoyo wakanaka hauna maside effects haupuwe isusu tiri pasecond line. Masecond liners ndo vanhu vanenge vakaita treatment failure pafirst line. Ukapinda pafirst line vaya pakaita treatment failure for any reason unoiswa pasecond line yacho.
Matambudziko ari kusangana navachinhaire matambudziko ari kusanganawo nevanhu vakawanda vanorarama neHIV AIDS munyika. Sangano reUN AIDS rinoti vanhu vanorarama neHIV muZimbabwe vanodarika million imwe chete nemazana matatu ezviuru. Tsvagurudzo yakaitwa neStudio 7 paBelvedere Council Clinic neWilkins Hospital inoratidza kuti mishonga yakaita seatazo neunonzi abakavia iri kunetsa kuwana. Izvi zvakatsigirwa nachiremba mukuru anoona nezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi. Avo vanoti ichokwadi kuti mapirisi anopiwa vanhu vanorarama neutachiwana ratove dambudziko rabata nyika yese.
Generally, my ARV is arguments. So, as we think from last week, the supply and gap will not impact again. As we think about the way they work, but what is on the ground,
Dr. Chonzi vanoti hazvifadzi kuona vanhu vachifambira mapirisi avo mazuva ose nokuti vazhinji vacho vane zvirwere zvinenge shuga neBP izvo zvinokwanisa kudhererwa nechirwere cheCovid-19 chechauraya vanhu vakawanda pasi rose.
Hatitodi kuti vanhu varamba vachiuya paukidzi every week tinoti vamapomishonga yavo 3 months, 6 months oso nemazuva neCovid ndiwa people kuti varamba vachigoya uya pachipatara. Tinenge tichida kuti vati akauya once in 6 months, once in 3 months. Kana tuku hapa mawanwiki wa kututeta shoto wezira risk ye other conditions. Po wane imuniti ino kono ngeisi na wanyazo simba saka udomu antitati.
Studio 7 yakamboweza kubata mukuru weNational AIDS Council Dr. Bernard Mazima kuti tinzwe mamiriro akaita dura remishonga yeAT kusangano ravo asi havana kubatika panhare mbozha yavo. Vakafano bata chigaro chemunyori mubazi rezveutano Dr. Gibson Mhlanga vakaramba kutaura nezvenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa chetu chelife toko na 8 PM nasi, tiri kutarisa nyaya yekurangwa mabasa kwa vana chiremba na vana mukoti muzvipatara zvehurumende. Panguva iyo huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus huri kuramba huchiwedzera munyika. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi zvinhu zvinonzi zvaita manyamamire nerongo muzvipatara nekuda kwekurangwa mabasa kwavana chiremba navana mukoti uko chirwere checoronavhairas chiri kuramba chichiendererawo mberi munyika vamwe vanhu munyika voenderera mberi nekuramba mari dzemabond notes chimwe chizvarwa chekuchina chinopfuura vashandi vacho vaviri kugweru zvokonzera mutauro munyika tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambangozha dzitumirei kustudio7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc.